and have a great day.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 28 kubvumbi April 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Masangano eWomen's Academy for Leadership and Political Excellence nere International Commission of Jurists anokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iendese kuchipatara muzvare Joana Mamombe. Vamwe vagari vekuchikukwa nemamwe matunhu ekuchimanimani vochema-chema pamusoro pemombe dzavo dzinorasika dzichipinda muMozambique dzichibva dzobatwa ikoko. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi matanhatu nevashanu 1565 zvichitevera kufa kwevanhu vashanu nezuro. Vanhu makumi matatu nevaviri 62 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana matatu ane makumi masere ane mazana matanhatu ane makumi manomwe nevatanhatu 370,676. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana matanhatu nevapfumbamwe 609. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane makumi maviri nevatatu 223 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwavo neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevana 194 vakafa. Manicaland ichitoverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi mana 140 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvishanu zvine zana rine makumi matanhatu nevana 38,164 vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana mana ane makumi masere 35,418. Sangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence uye rimwe rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reInternational Commission of Jurists ari kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iendese kuchipatara mumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Joana Mamombe vebato reMDC Alliance avo vasiri kunzwa zvakanaka vari mujeri kuChikurubi. Muzvare Mamombe vari kupomerwa mhosva yekutyora mitemo yeCOVID-19. Kunyange vange vamboendeswa kuchipatara cheKuParktown nemusi wechina, muzvare Mamombe vakamanikidzwa kubudiswa muchipatara ichi nevanofungidzirwa kuti vasori, kunyange vanachiremba vaiti vaifanira kugara muchipatara vachivhenekwa. Sangano reInternational Commission of Jurists rinoti zvave pachena kuti mutemo wave kushandiswa sechombo chekutsikirira vanopikisa muZimbabwe. Sangano iri rinoti Zimbabwe iri kutyora zvibvumirano neUnited Nations pakubata vasungwa. Tatumira mubvunzo kugurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi nezvemashoko aya asi vange vasati vapindura pataenda pamhepo. Tatumirawo mimwe mibvunzo yedu kumutauriri weZimbabwe Prisons and Correctional Services Superintendent Mayor Kanyezi asi vange vasatiwo vapindura mukuziya nyaya iyi. Blessing Zulu West Studio 7 abata mukuru wesangano re Women's Academy for Leadership and Political Excellence Muzare Stabile Dewa.
Zvinhu zviri kuitika kuna Honorable Johanna Mamombe zvinhu zvinorwadza zvikuru, izvo zviri kurwadzawo maZimbabweans akawanda, kunyanya isusu madzimai. Zviri kurwadza vanhu vachine moyo kuti shuwa munhu angashungurudzwa here kuchuza kupinda mune zvematongerwo enyika. Pakapinda Honorable Mamombe pau MP vakamirira Harare West, zvinhu zvakatifadzawo isusu sewalpi sesangano rinoshanda richikurudzira madzimai kunyanya vechidiki kuti vapinde maleadership positions. So zvinhu zviri kuitika kwavari zvinhu zvinotirwadza kuti one munhu ari kushungurudzwa zvisingafanange zvichiitika pamunhu, uyezve zvinhu zviri kurwisa constitution yeZimbabwe iyo inotara kuti munhu nemunhu ane marights ake kuonekwa nadoctor waanoda even if uri muusungwa.
Zviri kuitika izvi zvingakonzere matambudziko akaita sei kune madzimai anenge achida kuita zvematongerwo enyika semaonerenyu?
So tiri kuona kuti zvinhu zviri kuitika kuna Honorable Mamombe zvichapedzisira zvaakutadzisa madzimai kuti apinde mune zvematongerwo enyika, vachitya kuti ukapinda kunorohwa vanhu, kunosungwa madzimai uye zvevanorepwa, and ukarwara nyange uri muusungwa haukwanise kuwana rubatsiro.
Muri kuonawo sei zviri kuitwa kana kuti zviri kutaurwa nemasangano akasiyana-siyana munyika nekunze nezvekunonzi kutyorwa kwebumburi remutemo uko panyaya yaMuzvare Mamombe?
Tikatarisa kubva musi wazvakaitika musi weThursday, pane maZimbabweans akawanda ari kubuda achishoropodza kutyorwa kwekodzero dzaHonorable Mamombe. Taona maorganizations akawanda achibudo achishoropodzawo. Taonawo mawomen's organizations akawanda achibudawo zvakare achishoropodza zvinhu zvakaipa zviri kuitika. And tinotendawo veICJ vaisawo mashoko avo ekutsinira kuti zvinhu zviri kuitika pana Honorable Mamombe hazvina kunaka.
Munotiwo kudii kune mamwe masangano asina chaati ataura ari munyika?
Tinoramba tichingotiwo kumaorganizations akaita semadzimai, maparlamentarians emuZimbabwe, ana Zimbabwe Gender Commission, Human Rights Commission, SADC, African Union ana United Nations, vaonekwa vachiwanikwa vachitaurawo vachibuditsawo kuipa kwekutyorwa kwekodzero dzaHonorable Mamombe, because zvinoita nge zvinhu zvisina basa, asi zvinozotikosta pamberi apo takuona madzimai akutya kupinda mune zvematongerwo enyika.
Muri kukurudzira hurumende kuti iite sei?
So tinongovimbawo kuti hurumende iri kuteerera ichaitawo sezviri kutarwawo zviri kukumbirwa nevanhu vakasiyana-siyana kuti vasunungure Honorable Mamombe. 1, vakwanise kuwana rubatsiro varapwe. 2, macharges avo acho atombodropwa nekuti haana zvaanoreva, haasi kumeka sense.
Mukuru wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Muzvare Stabile Dewa vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vagari vokuchikupa nemamwe matunhu ekuchimanimani mudunhu reManicalands vanoti vari kuita dambudziko remombe dzavo dzinenge dzarasika dzichipinda muMozambique dzichibva dzabatwa ikoko. Mumwe mugari wekodi 23 uye vari kanzura vaJoel Dumakwezu vanoti vagari vari kumuganhu wenyika neMozambique vari kuita dambudziko rekubatirwa mombe dzavo dzichirambirwa nevagari vematunhu anoti Madimba neRutanda kuMozambique. VaDumakwezu vanoti vagari vari kumboedza kuti vabatsirwe nemapurisa pamwe nevebazi rinoona nezvepfuo, asi hazvisi kuburitsa chimuko. Studio 7 yakundikana kubata mapurisa ekuManicaland kanavo vagari vekuMozambique kuti tunze mativi apo panyaya iyi. Ngatinzwei vaDumakwezu vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Nyaya yakanyanya kuoma iri kuomera vanhu vekwachikukwa. Machikukwa umu inzvimbo iri padhuze nebhodhi. Saka mombe dzavo vanodziisa kumafuro, dzinozobira kuenda saidi rekuMozambique, dzimwe dzai dzinorasikira ikoko. Asi dambudziko guru ravanoona nderekuti kana vachinge vawana mombe yavo iri kuMozambique, vakada kuedza kwaitora ikoko sekuti dzinofambirana, vanonga vapo
Matimi wari kuona mombe dzavo asi vari kuzotadza kudzitora dzinenge dzachengetedzwa here ikoko kuMozambique? Here unorakidza kuti imombe dzavo
umbo vanonga vari vainawo nekuti vanoisa muchiso uyauya unoiswa kudhiki kuti arekonaize kuti mombe iyi ndeyadhiki saka the moment yaanonga aona kuti mombe yangu yaine muchiso wayo anotsvaka otauri kuzi mombe iri kutsvaga iyoyo iri pakati saka akaenda panzvimbo pacho ipapapo kuti aone mombe iya anogona kuiona zveshuwa asi kuzoidzora kwacho ndokuva nedambudziko pekuti hurumende mapurisa pamwe chete neveterinary havasi kuita hanya nevanhu vekwachikupa kazhinji.
Iri dambudziko idzva here vadhu makwezi kana kuti idambudziko ragara richiitika?
Ratogara richiitika nekuti ndiri kuroziya kuti from 2015 kune vanhu vakagara vachingochema kuti mombe dzedu dziri kuenda kuMozambique asi hatisi kukwanisa kudzitora access yacho.
Mombe dzevanhu vekuMozambique dzinouyawo here machikukwa uye kana dzakanga dzauya chii chinoitika? Saka munofunga kuti dambudziko ringagadziriswa sei vadhu makwezi?
Dambudziko iri ngerekuti ndiri kukumbira kuti mapurisa paibaya panonga pati munhu ndaona mombe yangu iri saidi rekuMozambique ngavakurumidzawo kubatsira munhu iyeyi kuitirawo kuti munhu wavo aiwa recovering mombe dzake nekuti dambudziko riripo tiri kuriona kunyanyanyanya kuvetinari nekumapurisa the moment achiziva kuti muchiso wemombe iyi ndiwakati kana ichinge aitwa access ngavanyorewo mapurisa ngaakotsamba yekuti munhu uya akwanise kutore mombe yake.
Avo vange vari mugari wechimanimani vari kanzura weward 23 vaJoel Dumakwezu vari parunhare kwekare kuchimanimani naJonga Kandemiri weStudio 7. Kanzuru yegutare gweru yonetsana nevagari vayo avo vari kuti kanzuru iri kuramba kuteredza mitero yakakwidzwa mushure mukutambirwa kwebhajeti yegore rino vachiti mitero iyi yakanyanya kukwira zvekuti havagoni kuibhadhara. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano regweru Residents and Ratepayers Association kana kuti GRA rinove rimwe remasangano anomirira vagari mugweru vaCornelius Elipiwe vanoti vakanyorera kanzuru tsamba mushure mekunge yakwidza mitero kutanga mumwedzi wakukadzi vachikumbira kuti idzikise mitero iyi. Vaselipi vanoti mitero yakawanda yakakwidzwa nezvikamu zvinosvika mazana mana kubva muzana vachiti vakaedza kuonesa kanzuro kuti veruzhinji havakwanisi kubhadhara mitero iyi asi kanzuro yakaramba kutambira chikumbiro chavo.
Chataiitira kuti adzikise ne50% tanga tiri kutaura kuti tanga tiri vanhu vari kubva mulockdown saka kureva kuti hapana kana zvimwe zvatanga tichiita zvinova zvinounza mari kunyanya mvura ndo yakanyanya kukwira zvisingaiti nekuti kune yavanoti step up tariff yavakaintroducer taituka nwa mvura yako kubva pa 1 kusvika pa 20 kiloliters yanga iine mari yaunobhadhara iri uniform but iko zvino zvasiyana siyana mari yaunobhadhara mari yedu yemvura yakwira zvisingaiti saka ndozvatati tichitaurira kuti vakuru vedu vange vachidini vachidzikisa.
Mutungamiri wegweru Residence Forum rimwewo sangano rinomirira vagari vaCharles Mazorodze vanoti sangano ravo richishanda nemamwe masangano riri kuedza kuramba richiita nhaurirano nekanzuru vachiti havaone zvichibatsira kuti kanzuru irambe kutambira zvichemo zvevagari. Munyori wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe mudunhu reMidlands amai Nozipo Mzondo vanoti kanzuru inofanirwa kunzwisisa kuti veruzhinji vakaomerwa neupenyu vanoti zviri nani kuti ibhadharise mitero isina kunyanya kukwira kuitira kuti vagari vakwanise kubhadhara pane kuti vatadze zvachose.
Hatina mari yacho yekukwanisa kubhadhara mitero inodhura kudai tiri kutarisa kuti takabuda munguva inogozha kwazvo yatanga takavharirwa tiri kudzimba nokuda nekuda kwedenda iri recovid-19. Naizvozvo panguva ino tiri kuzama kubatanidza zviduku izvo zvatinazvo kuenderera mberi nekurarama kweupenyu. Hatinavo mari inogona kuti tibhadhare mitero inodhura kudai.
Meya weguta reGweru vaJosiah Makombe vabvuma kuti vagari vakaita chikumbiro chekuti kanzuro ideredze mitero, asi vatikanzuro haizi kukwanisa kuita izvi nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kuti kanzuro payakaita bhajeti yakaunza mitero iripo yaive yanzwa pfungwa dzevagari. VaMakombe avo vanovewo mukuru wesangano reUrban Councils Association of Zimbabwe vanoti pamutemo hazvigoni kuti kanzuro ichinje bhajeti yainenge yaita kunze kwekutoita imwe bhajeti, asi vanoti kanzuro yavo yakazvipira kuona kuti vagari vabhadhare mitero yakaringana.
Bhajeti redu rakanga riri based on cost recovery, zvichireva kuti tikakata bhajeti redu mamwe maservices hatichakwanisi kunge tichipa kwana. So izvozvo zvakaita kuti kanzuro ione kuti hazvina kuringana kuti tikwanise kukata bhajeti iroro. Uyewo chechipiri, taconsulta ministry takapuwawo zvakare nzira yekuti kana tichida kuti tidzise tinofanira kuita supplementary budget, nokuti iri rakapuwa naminista ratova statutory instrument. So naizvozvo hatigoni kungorikata tisinawo zvakare kudzokera kuna minista.
Vagari vemumakanzuro emumaguta nemadhorobha akasiyana-siyana munyika vari kuchema-chema nenyaya yemitero yakakwira, uye mamwe madhorobha akaita seMutare akadzikisa mitero yavo mushure mekuchema-chema kwakadai. Vaseso Zvidzai vakambove meya weguta reGweru uye vari munyori wezvekutongwa kwematunhu mubato reMDC Alliance vaudza Studio 7 kuti bato ravo rakanyora gwaro kumakanzuro emumaguta nemadhorobha rinotungamira munyika richiakurudzira kuti adzikise mitero nezvikamu 30 kubva muzana, vachiti mamwe makanzuro ari kutoita izvi. Vati chikonzero chikuru chiri kukonzera nyaya yekukwira kwemitero kusagadzikana kwezveupfumi munyika, vachitiwo hurumende haifanirwe kura bidza makanzuro kuderedza mitero. Tatadza kunzwa kubva kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo sezvo nhare mbozha yavo yange isingabatike. Zvichakadaro, vaMakombe vanoti vanofara zvikuru kuti danho rakatorwa nekanzuro rekuti riendese mabasa ekubhadharisa mitero yekupaka motokari mudhorobha kukambani yakazvimirira yega riri kufamba zvakanaka. Kanzuro payakazivisa nezvedanho iri, vagari vakarishora zvikuru vachiti raizoita kuti kanzuro irasikirwe nemari yakawanda, asi vaMakombe vanoti zviri kutoratidza kuti kanzuro yave kuwana mari yakawanda.
Takunyatsoona guta richiradza kuti vagari havasi kungopaka semapakira avaiita kare. Mane order muguta medu, uyewo zvakare nemashoko andiri kupuwa anoratidza kuti mari iri kukolektiwa imomo mazuva matatu apfuura anoratidza kuti atopfuura mari yataikorekta pamwedzi wose.
Panyaya yekuti hurumende yakapa kanzuro yeguta reGweru madhora mamiriyoni 10 nerimwe emabasa ebudiriro pasi pechirongwa chekuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution, vaMakombe vati kanzuro haisati yatambira mari iyi, asi vanotarisira kuti ichauya sezvo zviri izvo zvakafanira pasi pebumbiro remitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Kudzanai Musengi.
Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Mapurisa ari kuzivisa kuti kuita magungano ekugocha nyama mapati kuungana mumabhawa nemunzvimbo dzekudyira hazvibvumidzwe pasi pomutemo wokurwisana nechirwere checovid-19. Vachinyora paTwitter pavo nezuro maneru, Zimbabwe Republic Police inoti iri kuyambira varidzi vemabhawa, nzvimbo dzekudyira nevamwe vanobvumidza vanhu kuungana panzvimbo dzavo kuti kana vakabatwa vachiita izvi vanovasunga. Zimbabwe Republic Police inoti iri kuyambirawo vanhu vese pamwe chete nevana vezvikoro zvemayunivhesiti nemacollege vanoita mapati muZimba kuti vari kutyora mutemo uye vachiti vanovasunga. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Marari ve Studio 7 koma tano nokawande ndapotaurawo mafungiro angu Ruwa wato besto la sungwa dambo funda wati mamusungire ndocho kutanga. Nyasha ina nana zoku inzu wato be mamusungire. Nuzwa kutonga itika mno Mzimbabwe ka achatombo uisisi. Zango diwa muna anga kwa mango tisunga tesi. Mungo zira nyuti nyika eche yango wa enyu. Nukuti izu stanita isu. Mungo dai munu MDC nasu wa sungwa. Mungbada shomwezo MDC wa sungwa. Madi mango tisunga tese na president wedu zvatongo farana zvakada na eva munangagu. Dimu ruto shukonze resa ema munangagu. Nutindi memtotu mavanu. Nutindi mnotumotunga mila nyikashi. Saka ba mrongo ramba mshungo tisunga. Ba chitu sunga tese na president wedu tongo togara edu mturongo tose. Datenda hangu. Anawe Zimbabwe tashunguru zika. Zwane zwa kungo sungwa. Anminu kuchishishu rumbo itika ipaku.
Nemima iko zvino murikungozha nhoko zvezvironda chishandiswa nezamupfefu muchishandiswa zvosvika mumakampeni kumukushandiswa kunopona vanhu kuponda vanhu maovheti zvamakaendera hondo hapana iwo ndo varikungozha muchidya nhoko zvezvironda changambukai mani kazai vateereri nemi vashamarayo mese vemustudio 7 ini ndinoitwa piri ndiri kuno kuRustenburg ndichitaura neZimbabwe. Zimbabwe ndeye munhu wese. Ndoda kutaura namunangagwa kuti apo vamwe mukano. Nyika ndeye munhu wese. Nyika ndeye munhu wese chizvarwa chetsi cheZimbabwe. Saka vasade kudaro zvo vasaondonge nyika kusvika pavasvika. Nokuda kwokutonga hakusiri kutonga kwavakuita uko. Kuda kudya. Ungatoke ma 37, 38 years uri pachigaro. Pasina chiri kubuda kunyika. Vamwe vanhu vachidya nhoko zvezvironda. After 37, 38 years vanhu vachitambura. Svikara rini, tichasvika rini chitambura. Tingoti zanu. Imi vanhu vekumamisha, musabvume kubatwa chibharo nezanu PF. Musabvume kubatwa chibharo nana munangagwa. Ivo vanenge vachingoitira matumbu avo. Chete mamuzvone asi munozvona asi hamunzwisise nokuda kubatwa kwechibharo nezanupiefu. Kusabatwa chibharo vanhu kumisha.
Makadini pastudio 7 vana Tanonoka Wande, vana Jonga. Munyaya ndoda kutaura nezvayo ndeyandanzwa isingafadzi yekurwa kwematicha muzvikoro muzvekumaruwa nevabereki. Nyaya iyoyo haifadzi kuti maticha anga achirohwa asi pandiri kuona pane nyaya yese. Pari kuitisa kuti iwo maticha arohwe. Nyaya yandakatarisana nayo ndeyekuti maticha vari kukwidza maschool fees evana vechikoro. Vakwidza maschool fees evana chikoro pakubhadhara maUS. Kumaschool fees iwawo mari iyo iri kunetsa vabereki kuti vaiwane. Saka vabereki kana vachinge vabhadhara maschool fees iwawo vanenge vakatarisira kuti vana vavo vaende kuchikoro vadzidze. Izvo zvokuti havasi kuwana muhoro. Havachazvitarisi nokuti ivo wavo mukoro wevana vaubvisa uri kufanira kubviswa ne uri kufanira kubviswa nevana vanenge vaubvisa vachiti vana vaende kuchikoro. Saka ini kana ndakatarisana nenyaya iyi ndiri kuti maticha kana achiona kuti ivo haasi kubhadharwa mukoro nehurumende ngavaregere kukwidza mari dzemaschool fees evana vechikoro. Vanenge vodzisa kupi kana development chayo muzvikoro yacho hapana chiri kuoneka. Saka unotoona kuti ndo mari dzacho dzavari kudya idzodzo. Saka ngavaregere kukwidza mari dzeschool fees maticha kana vasingadi kunetsana nevabereki kana vachiona kuti havasi kukwanisa kudzidzisa vana ngavaregere kukwidza school fees.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tichakuzivisai kuti mutumire mameseji enyu kana zvinonetsa zvese zvagadziriswa.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakabuda mumuzinda wavo weWhite House vachitaura nevatori venhau vasina kupfeka chokuvhara muno nemuromo wavo kana kuti mask.
vaBiden vakataura nevatori venhau vasina kupfeka mask vachiti vanofara zvikuru nemashoko akataurwa nebazi rinoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere reCenter for Disease Control and Prevention kana kuti CDC nezuro CDC yakazivisa kuti vose vape nemasvondo maviri kana kupfuura vabayiwa nhomba dzavo mbiri vanogona kufamba panze vasina kupfeka mamask. VaBiden vakati kurwisana neCOVID-19 kuri kufamba zvakanaka chose, vakakurudzira vose vasati vabayiwa nhomba kuti vakurumidze kubayiwa. Vakarumbidza hurumende yavo nebasa rairi kuita mukurwisana neCOVID-19 vachiti uwandu hwevanhu vari kufa nevari kubatwa nechirwere ichi huri kudzika munyika zuva nezuva. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti danho ratorwa neCDC iri richabatsira vanhu nemabhizimisi sezvo vanhu vaita sevasununguka, asi vachiti vasina kubayiwa nhomba ndivo vanofanirwa kukurudzirwa kubayiwa nhomba kuti vanhu vose vagare vakasununguka.
Tingati zvaburitswa nebazi reCenters for Disease Control and Prevention CDC idanho rakagarirwa napasi nemapazi ese hurumende anoona nezvekuita utano hwevanhu akabvumirana kuti umbowo hwatinawo pari zvino unotirakidza kana kuti unotipa mucherechedzo wekuti kana vanhu vachinge vabayiwa nhomba zvakazara dzakabvumidzwa kuti dzibayiwe muno muAmerica dzinosanganisira yePfizer kana yeModerna kana vakabayiwa nhomba idzodzo majekiseni ako maviri kuchinge kwapera masvondo maviri wabayiwa jekiseni rechipiri kana kuti ravari kuti booster kana vano vakabayiwa jekiseni reJohnson and Johnson kuti Johnson and Johnson inobayiwa jekiseni rimwe chete kana kwapera masvondo maviri wapera kubayiwa jekiseni iroro rechipiri paPfizer neModerna kana kuti rimwe chete paJohnson and Johnson. Zvaakuonekwa kuti vanhu ivavo zvinoratidza kuti chekutanga mukana wekubatira utachiona weCOVID-19 wakadzikira zvakanyanyisisa zvekuti vazhinji havasi kubatira utachiona nekuda kwesimba renhomba yeCOVID-19 iyi. Chechipiri, vashomanana zvikuru kwazvo vanenge vaitawo kubatira utachiona uhu tinoona umbowo huchirakidza kuti vashoma vanokwanisa kutapurira kune vamwe vanhu zvinozoita kuti vamwe vanhu varware. Ndosaka makaona CDC ichitaura kuti vanhu vakabayiwa zvakazara vakubvumidzwa kuti ivo vasangane munharaunda dzakatambarara kana kuti maoutside settings vasina zvavo kupfeka mamask kana zvekuzvidzivirira nekuti njodzi yekuti vabate utachiona ishomasa kana vachinge vari panze.
Kana takazvitarisa izvi vaguni, zvinoreve kuvanhu kana kune vamabhizimisi?
Izvi kana takazvitarisa zvinoreva zvakawanda. Chekutanga, zvinoreva kuti tiri kudzidza zvakawanda uye tava nenguva vanhu vachibayiwa nhomba izvi kuti tava neumbowo hunotipa ufakazi hwekuti nhomba dziri kusenza zvine mutsindo chaizvo chaizvo. Izvi zvakureva kuti hurumende dzematunhu nemabhizinesi vakwanisa kusandura mitemo kana kuti marestrictions anga akagadzikwa achirambidza vanhu kupinda semuenzaniso muzvitoro kana kuungana pamberi pezvitoro kana kuungana panze vasina mamaski. Zvese izvo zvakusandurwa nekuda kweumbowo hwatiri kuona.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Masangano eWomen's Academy for Leadership and Political Excellence nere International Commission of Jurists anokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iendese kuchipatara muzvare Johana Mamombe. Vamwe vagari vekuchikukwa nemamwe matunhu ekuchimanimani vochema-chema pamusoro pemombe dzavo dzinorasika dzichipinda muMozambique dzichibva dzobatwa ikoko. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.